Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikumi 30 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri yeHarare inovhara mvura ichiti iri kuda kugadzirisa michina inochenesa mvura, izvo zvasiya vagari vemuguta iri vasina mufaro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nevechidiki mubato ravo kumasvingo vachishoropodza vari kurwira masimba mubato ravo. Vashandi vekumabhanga voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vamwe vavo vanoshanda kuEcobank. Zimbabwe inokunda Seychelles 6-0 mumutambo weCOSAFA Cup watambirwa muSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeguta reHarare yazivisa kuti kutanga nhasi kusvika musi wesvondo ichange yakavhara mvura muguta rose. Mumashoko ayo kuvatori venhau pamwe neveruzhinji, kanzuri yeHarare yati iri kuda kugadzirisa michina yemvura kuMorton Jaffrey Water Treatment Plant. Kanzuri yatiwo vanhu vashandise mvura zvine ungwaru, asi vagari vari kugunun'una kuti kugadziriswa kwedambudziko remvura iri kwatora nguva yakareba. Muna 2011, kanzuri yeHarare yakazivisa kuti yainge yawana chikwereti chemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora yekugadzirisa michina nepombi dzekugaya mvura. Asi kusvika pari zvino, vagari vanoti hapana chavari kuona chashanduka. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo, avanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekanzuru pakugadzirisa dambudziko remvura rave nemakore akawanda.
Mazuva avari kuvhara mvura yachona akati wandei tichitarisana, takatarisana nemamwe mazuva, tichikombeya nemamwe mazuva pavaimbotivhara mvura iyi, nokuti vaimbotivhara kana kuti zvezuva rimwe chete kana kuti zuva rimwe chete nechidimbo. Apa tiri kutarisa kuti kubva nhasi kusvika musi wesvondo, musi wa2 July, vanhu vanenge vasina mvura iri kubuda matepi mavo, kureva kuti hatitozivi papapa kuti vanhu vachange vachiwana kupi mvura. Vanowacha, vanogeza, vanomwa mvura yekumwa, zvese ichange ichiwanikwa kupi? Idambudziko ratakatarisana naro sevagari vemuHarare.
Saka kanzura hapana kwayataura kuti ichange ichiuyawo here kana kuti nematangi kana mabhauza aya emvura?
Mamiriro azvakaita ndeyekuti kanzuro kachiripa inotaura zvinhu zvakaita saizvozvo, inotofunga zvokuti kutotaura izvozvo chete chete badzi badzi zvatokwana. Hapana kwavanoudza vanhu tichange tichisvikawo pakati tine mabhauza emvura kuitira vanenge vachida mvura nekukurumidza zviri ejendi zvaipa kuti pari kundiwa mvura zviri ejendi. Havakwanisi, havana kapasiti yekuti vaite zvinhu zvakaita saizvo, chavo kungoparidzira mashoko kuti tichange takavhara. Votofunga zvokuti vanhu vese vanofanira kungoona kuti ndo zvitoripo.
Asi kubvira zvatanga kugadzirwa mvura idzi nekanzuru kuMorton Jaffrey, muri kuonawo paine zviri kushanduka here?
Kubvira patanga kugadzirwa zvemvura kubva kuMorton Jeffrey, sevanhu vanomirira vagari muguta reHarare, tiri kuona kuti pane dzimwe nzvimbo shomashoma taita sanduko, asi pane dzimwe nzvimbo dzandingadoma pano, nzvimbo dzakaita sana Tafara Mabhuku, shanduko yachona haisi kunyanya steredi yekuti vanhu vangatotendera kuti hazveshuwa kuMorton Jeffrey kuya kuya kwagadzirwa takuwanawo mvura.
Sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme, avanoti vakapa vanhu nguva yakawanda yekugadzirira.
hongu nguva takavapa nguva yakakwana takatanga kuvazivisa musi wemuvhuro kuti musi wechishanu tichange tichivhara mvura tinge tichikwanisa kugadzirisa mishina yekudhonza mvura kubva mulake kuti tikwanise kunge tichidhonza mvura yakati nakei kana tavuzonechenesa tatakavaudza hedu vagari.
Vamwe vanga vachichema-chema kuti kanzuro haisi kutaurawo nenyaya yekuti ichaendesa mabhauza kana kuti matangi aya anotakura mvura kuvanhu, nekudaro vanotya kuti panogona kakutanga nyaya yezvirwere apa.
Aiwa, nyaya yekuendesa mvura kuvanhu ndinogara tichingoiita. Tinawo mabhauza atinoendesa nawo mvura kuvagari. Saka kune kwatinenge taona kuine dambudziko rakati kurei kupinda dzimwe nzvimbo, tovatamanyisa mabhauza edu ikoko.
Saka mukapedza kugadzira iwo kusvika musi wesvondo uyu, muchazovhara zvakare here mvura kana kuti mune mapedza?
Mishina yekugadzira mvura inongofa sekufa kunoita imwe mishina yese yesimbi. Saka zvimwe zvachona haukwanisi kuzvitarisira kuti mishina ichagwada marini. Saka inogwadama nenguva kuti abva nhasi zvati zvaigwadamirawo moona kuti moita sei, hamungarambi muchiishandisa isingachafambi zvakanaka. Zvakangofanana nemotokari, inodawo sevhisi. Inogona kuti ichingofamba yabva kusevhisi inogona kufa futi. Saka zvimwe zvinhu izvo hazvitarisiriwe kuti tichavhara rini.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare kuvulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira musi wa13 mwedzi unouya dzichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa vashandi nebhanga reEcobank Zimbabwe. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZIBAU vaShepherd Ngandu vanoti sangano ravo rasvika pakutora danho iri nekuona kuti bhanga reEcobank Zimbabwe harisi kuda kubayira vashandi varo vakawanda zvitupa, izvo zviri kuita kuti varambe vachishanda semacontract kana kuti casual workers. Vanoti zvakare bhanga iri riri kuramba kuti vashandi vaumbe makomiti anovamirira kana wokuti vapinde muzvirongwa zvinoitwa nesangano rinomirira vashandi vekumabhanga. Vangandu vanoti vakatozivisa mapurisa nezuro kuti vachange vachiratidzira murunyararo, kunyange hazvo vasingasungirwe kuzivisa mapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reEcobank panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navangandu.
Trade union yedu iri kunyunyuta maringe nekubatwa kuri kuitwa vashandi vekuEcobank. Kambani haisi kutendera kuti vashandi vavo vakwanise kujoina matrade union namaworkers committee. Haisi kuvatendera zvekuti vaparticipate mumaactivities ematrade union. Saka izvi tinoona kuri kutyora mitemo yehurumende yatinoti iyo vari kuita maunfair labor practices. Asi hazvisi kuperera ipapo bedzi, vari kuzoenderera mberi vachimbunyikidza vashandi vasinganyatsoita atingati mafair labor standard. Vashandi vazhinji vachibatwa senhapwa, vazhinji vavo vachiitwa macontract workers yatingati casualization of labor iri kuitwa kupengiro. Saka izvozvo zvaita kuti vashandi variko netrade union inyunyute zvikuru pamusoro penhau iyi. Kunyange takaedza kunyorerana nemaemployer ekuEcobank tiedza kugadzirisa nhau iyi, asi iwo vakaratidza unharadada hwavo vakaramba kurilisa vamwe vashandi vavo kuti vaparticipate mumaactivities ematrade union.
Saka muchashandisa nzira dzipi dzekuratidzira?
Isu kana tichiratidzira tingaita iye yatinoti peaceful demonstration, nekuti tinoenda pamabhanga pavo pahead office pavo tiina maplacards edu tichiratidzira kuitirawo kuti macustomers namamwe mastakeholders vakwanise kuona zvakaipa zvinoitwa nebhanga iyi kuitira kuti vakwanise kuchinja. Totarisira kuti nhau iyoyo kana ichinge yabuda semabudiro ainozoita, kunyange namashareholders vanozodawo kuona kuti management iri muno sei iri kubata zvakaipa vashandi vayo.
Ndiani muridzi weEcobank?
EcoBank head office yavo iri kuTogo, asi riri munyika dzakasiyana-siyana muAfrica muno. Asi zvataakuona zvizhinjiwo tichinzwawo zvekuti bhanga irori rinenge rine maitiro akafanana neiwawo eunhubu neunharadada, kudzvanyirira vashandi vachisveta shimba vachiita maprofiti makuru avangaita asi vachidzvanyirira vashandi, inganzi pachirungu yeexploitation. Saka tine dambudziko nekunzwawo kune dzimwe nyika kuti ndo zvavari kuita zvakafanana neizvozvo. Asi munyika yedu ine yakasununguka yaseZimbabwe hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika saizvozvo.
Avanga vari vaShepherd Ngandu vanove mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vabvuma kuti chirongwa chekutora minda chakakundikana, vakapopotera vatungamiri vebato ravo pamwe nemadzishe vakatora minda vachivapomera mhosva yekudzosa varungu vaimbova vanamuzvinapurazi kuti varime. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nevechidiki vebato ravo panhandare yemucheke mumasvingo, vaMugabe vatsamwira utungamiri webato ravo pamwe nemadzise vachiti vari kudzosa varungu mumapurazi zvisiri pamutemo webato ravo.
Aid to farmers vatinavo vamwe ri kubvuma kuti varungu vachakatorera vadzoka vativo hatinoda kukurimirai iwoi kuna Harare kuna Vulawayo kuno kumasvingo, gara zvako purazi yako tinokurimira wobvuma. Ndozvataka kupirira purazi irozvo zvokuti urimirwa wakakubata kana uri muHarare uchirara zvako.
VaMugabe vati madzishe nevakatora mapurazi vari kudzosa varungu, vasadaro nekuti zvavari kuita izvi zvichazopedzisira zvaita kuti vatorerwe minda yavakambopuwa. VaMugabe vatiwo havachadi kuona varungu mumapurazi munyika yeZimbabwe yose, nekudaro vari kuvadzosa vari kutsvaka kuzonetsana nebato ravo. VaMugabe varatidza kunetsekana kukuru nekurwisana kuri kuitwa mubato ravo, vakati vanhu vari kurwira zvigaro ava vari kunyengera vechidiki kuti vaputse bato.
Kuchiita vamwe kwazvo kwazvo kuvakuru vakuru vakuru vanoda kutsausa vaduku vedu kubva mugwara. Aiwa, vaduku vedu hama vari mugwara rakanaka romusangano rakatwasuka. Asi unozonzwa zvonzi kune vamwe kumasvingo vanoti hatichada kutongwa neHarare, hatichada kana musinga neHarare kwaka kune vakuru venyu. Musaterere vanodzosera shure matribalism.
Zvichakadaro, mutungamiri wechidiki muZANU-PF vakudza chipanga nhasi vakumbira vaMugabe vape vechidiki mvumo yekupedzisa kutora mapurazi ose munyika akasara ane varungu, vachiti havachadi kuona vachena vari kurima munyika.
Kushungo kuno kuti nemapurazi atinongotaurwa, chido chedu kuti mapurazi ngatichikasikei kuti kavaya kavaya varungu vabude mapurazi, mayouth awanewo pekugara mapurazi umo. Hongu havangaone mapurazi makuru vose, asi mapurazi ma5 hectares ndo etirikurudzira so that mayouth aone pekugara vachiona zvakare kurima vari maplots imoma.
Vechidiki vazhinji vanoti vamanikidzwa kuya kumusangano uyu vari mumabhazi ezvikoro nemagonyeti pamwe nemamwe marori vachibva kumaruwa akasiyana-siyana mudunhu remasvingo. Vechidiki ava vaswera vakaoma miromo nenzara kubva mangwanani vakamirira vaMugabe ava vazoyawo nguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vaita musangano nevaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga. Bato reMDC tiri rinoti vatsvangirai vari kuedza kupangana mazano nevatungamiri vedzimwe nyika uye vanopikisa kuti vakurudzirewo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti Zimbabwe yaitawo sarudzo dzakachena muna 2018. Vatsvangirai vaperekedzwa kuKenya nemudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai pamwe nemumwe vatevedzeri vavo vaNelson Chamisa. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Isu tiri mubishi rekutsvakurudza rutsigiro kunyaya yekuti munyika yeZimbabwe muye nesarudzo dziri pachena dzine gutsikano, sarudzo dzine kutenderana nevanhu vese vari muZimbabwe nemapato ese ari muZimbabwe nevana vemuZimbabwe. Izvi zvinogona kuitika chete taita tsvakurudzo nehokero yerutsigiro rwevanotungamirirawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, mungava SADC, mungava muEast Africa, kuEast Africa. Saka isu tiri pakuvandudza chikamu chokusangana nevatungamiriri vakuru vekune dzimwe nyika kuti tichishukudzira nyaya yokuva nesarudzo dzakajeka munyika yeZimbabwe, tinoshukudzirazve kunze kwenyika kuitira kuti kana zvojeka uye zvovanduka chiedza chiedza chinobva chapenya chibva munyika chichibva futi kunze kwenyika kuchiita vanotsigira uye vanonzwisisa kuti chatiri kuda munyika chakambomira sei.
Saka muri kutarisira kuti munge muchisangana nani kuKenya uko?
Handingazokwanisi kudongonodza kuti tinosangana nazvo. Tichatasangana nevakuru vakasiyana-siyana vemapato, vakuru vakasiyana-siyana vemacivic society, vakuru vakasiyana-siyana vanosanganisira muEast Africa imomo. Saka chikamu chatiri kutombovandudza muEast Africa tichitenderera nokuita kuti zvinhu zvinake, tozotiita kudzokera kumusha.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare kuNairobi kuKenya. Vadzidzi vabva kuzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana vachitsigira bato reMDC inotungamirwa navamuge Mutsvangirai vaungana nhasi muHarare vachiparura chirongwa chekuti vadzidzi vakurudzirane kunonyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dza2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chaparurwa ichi chinonzi hashtag mudzidzi vhota, sifundi vhota mundevele, uye student vote muchirungu. Mumwe mudzidzi anodzidza kuChinoyi University of Technology muzvare Netsai Marova anoti chinangwa chavo ndechekuunganidzana sevechidiki kuti vakurudzirane kunonyoresa kunovhota.
Takaona zvakakodzera sevadzidzi kuti tironge chirongwa chemudzidzi vhota. Icho chirongwa chatinoda kuti tikwanise kuunganidzana sevechidiki murongwa wekuti tikwanise kuenda kunonyoresa kuvhota. Tanyoresa kuvhota, tigokwanisa kuve tichikwanisa kuvhota mumaelections ariko a2018.
Chirongwa ichi chakarongwa pasi peboka rinomirira vadzidzi rinonzi Students Council. Munyori muboka iri muzvare Memory Chitambo vati chirongwa chavo charongwa nevanotsigira MDCT vaine chinangwa chekukurudzira vadzidzi vese kuti vanovhota. Muzvare Chitambo vati vadzidzi vanodawo kuisa pachigaro hurumende inonzwisisa zvido zvavo.
Takaona kuti vadzidzi vakawanda havasi kurejesta kuvhota uyezve havatombozive nezvekuvhota kuti kuvhota chii. Panguva ino yekuti vanhu vakunorejesta kuvhota, takaona zvakafanira kuti vadzidzi vose vava vachiziva kuti vanofanira kuvhota. Zvisinei nekuti wavhotera pabato ripi kana bato ripi, munhu ega ndiye anozoziva kuti anovhotera pabato ripi, asi semudzidzi ikodzero dzedu dzekuti tivhote.
Mumwe mudzidzi vaSteven Sakos Chuma vatiwo magoro mazhinji anoratidza kuti vechidiki vashoma-shoma ndivo vakavhota musarudzo dza2013. Vachuma vati izvi zvinosuwisa nekuti vechidiki ndivo vakawanda munyika uye ndivo vakatarisana nematambudziko ekuondomoka kweupfumi.
Sevechidiki zvichitevera mastatistics akabuda musarudzo dzakaitwa 2013 anotaridza kuti vechidiki vanga vasingaendi kunovhota. I think it ngangoti only less than 5% ndovaivhota, yeti tisu takawanda. Uyezve tisu tiri kuchema kuti munyika muna mabasa, zvinhu zvinoda kumira zvakanaka munyika.
Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuedza kukwezva vechidiki kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Murimi wechichena akadzingwa papurazi rake kwaRusape nemapurisa achishanda pamwe chete nevechidiki veZanu PF vaRobert Smart vanoti vanhu vakapakatira zvombo vave kugara papurazi ravo zviri kuvatarisa kubvisa zvimwe zvinhu zvavo zvakasara papurazi iri. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaSmart avo vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekubviswa nechisimba papurazi ravo. Panguva iyo vanga votarisira kutengesa chibage nefodya zvavakarima mwaka uno. Vachitaurirwa nemwana wavo Darren Smart ari parutivi pavo, uyo wavaibatsira naye kurima papurazi reLesbury Estates riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha reRusape. VaSmart vanoti havazi kufara nekubatwa kwakaitwa vashandi vavo papurazi apa. Vachiti vashandi ava avo vanodarika zana vakabatwa nekuseri kwemaoko. Vashandi vavasmart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepurazi reLesbury Estates, apo pavakadzingwawo zvechisimba nemapurisa.
I think the best way ati mwoyo wangu iri kupisa, ndafunga ati asi washandi yangu chete, ndishamari yangu, and they are guys, and saka ndiri kunyara, and izvozvi mwoyo wangu ndiri kuchema ati vari kurara kwa sangu. Hakuna chikafu, hakuna gumbeza, hakuna imba, kana mvura kutanga kunaye mangwana or whatever, then where can they go? Saka that is why ati andifari.
Vasmart vanotiwo vanhu vakapakatira pfuti vari kutungamirirwa nemutevedzeri wasachigaro webato rezanupf mudunhu reManicaland vaJoseph Mujati, vari kuvatadzisa kudzokera papurazi apa kunotora dzimwe mbatya dzavo nezvirimwa zvakasara papurazi iri. Vanotiwo kubva zvavakadzingwa papurazi iri svondo rapera, mahachi avo maviri pamwe nehuku dzinodarika zana hazvizi kuwana chikafu. Vasmart vanotiwo vakatambira mashoko ekuti vanhu vakapakatira zvombo vave papurazi apa vari kubvisa chibage chavakarima mahekita anokwana makumi manomwe pasi pechirongwa checommand agriculture vachitengesa.
Haripo izvozvi, izvozvi haripo. Ane futi, ane ma shotgun, ane ma 303, and I think another shotgun, and but tafunga there was six, and iripo, and violent, very very violent. Those guys 2 days a day ago aruguroa ambuya, and like arugutu visa wana pachikoro, 250 ma pupils of Palesbury Primary. Saka I tafunga ti, what is happening? Ati, is this, I can't describe. Mwoyo wangu iri kupisa, and kana tafunga then ndiri kuchema.
Zvichakadai, vaSmart vanoti zviri kuitwa izvi zvichavapa dambudziko rekubhadhara zvikwereti zvavakatora kumabhanga kana pasina matanho anotorwa kugadzirisa kuti vakwanise kudzokera papurazi ravo. Vanoti vakaedza kutaura nemapurisa emarusape kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Zvinonzi vaimbotungamira Church yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe vaTrevor Mananga ndio vakapiwa tsamba nebazi rinoona nezveminda kuti vatore purazi iri, asi vagari vari pasi pamambo Tandi vakaenda kumatare vachiti havazi kuda kuti purazi iri ritorwe navamananga, avo vanonzi varoda kuvaka chechi papurazi apa vachiti havazokwanisa kuita chivanhu chavo mumakomo ari papurazi iri ravanoti rine nzvimbo dzinoyera uye ndimo makavigwa madzitateguru avo. Gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora pamwe navamananga vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yapera kunzwikwa mudare repamusoro reHigh Court kuHarare. Takamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzigana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vaive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta reTaiz muYemen. Munhu akavapfura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mumazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Kubva zvachavamha mu1984 chirongwa cheRewards for Justice chapa mubayiro wemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora kuvanhu vanodarika makumi masere vakabatsira mukubata nekusungisa varwizi vanopfurikidza mwere pasi pose. Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose.
Munhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvabuda kumutambo yatambwa kuSouth Africa. Chikwata chemaWarriors chakunda Seychelles 6-0 mumutambo wekusafa watambirwa kuSouth Africa kwakare. Ukuo Madagascar yakunda Mozambique 4-1. Todzoka kumusha, Caps United inoti ine tariro yakasimba muCAF Champions League, kunyange hazvo iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina. Michael Kariati anotipanya iye.
Vano ziva zvemutambo wenhabvu vanoti maGreen Machine haasati abuda mumakundano aya kusvikira vatamba mutambo wekugumisira, zvekuti vanofarira kukunda Zamalek neSondo National Sports Stadium vozoona kuti rwendo rwavo runenge rwamira sei. Parizvino Caps United ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu kubva mumitambo mina, mapoints mana pasi pechikwata chiri kutungamira USM Alger, uyezve mapoints maviri pasi peZamalek iyo vari kutevera. Kune vamwe, maGreen Machine haasisina chekutambira mumakundano aya, asi kune avo vanotevera chikwata ichi sava John Masvingo Muteura, vachiri netariro yekuti makepe-kepe anoenderera mberi makundano emuAfrica aya zvichifamba nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei.
Fanokurasa tariro tichine mukana wokuti kana tikakwanisa kurova magemu edu asara zvichibvaona kuti dzimwe timu dzetinadzo dzatamba sei, tine mukana wokuti tinokwanisa kupedza kana tiri panhamba 2 toenderawo kumberi. Saka ndinoti kwakumana wedu, go kepe-kepe go, tinohwina.
Murairidzi wemaGreen Machine Lloyd Chitembwe anoti hapana mutambi akakuvara, achiti iye makepe-kepe ari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisira Edmos Panda, Hardlife Direkwi na Leonard Tsipa, avo vanga vachitambura nekukuvara. Makepe-kepe akakunda mumutambo uyu anodzikisa mapoints eutungamiri wechikwata chinoenda pachinhano chechipiri, sezvo USM Alger neAl Ahly Tripoli idzo dzakaenzana pamapoints manomwe dziri kusangana manheru anhasi muTunisia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguwe kuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri ve Studio 7 pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pa Facebook page ye VOA show na vatsigiri vazhinji vari kufara nekutamba kwaita chikwata chema Warriors kumutambo weCASFA Castle Cup. Tombonzwa zvataurwa nevatsigiri venhabvu. Shonai baba Tanaka Ruju vanoti atamba mfana uyu kuti vari kutaura iwe Ovid Karuru uyo vari kutoda kuti mumuise pa live talk ne Monday, toda kunzwa kubva kwaari. Tulani Love anoti ndivava vakomana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Go Warriors go, Tavengo achiramba ari kuti asi rava remadzima here. Sandra Ngababa ari kuti ndivava vakomana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Singing vakomana madadisa. Max Matongwani Matongwani yave nyama yekugocha. Widzo Widzo Mondera ari kuti rovai vanhu guys. Tawanda Zvashura ari kuti nice hat trick from Karuru. Kana musati mafarira Facebook page ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kubuda pachena kwakaitwa neZuru navangosana moyo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.